Kwazwai, muri Zimbabwe, ndinomukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Maikove. Nhasi muchirongwa tina muzvare Stabile Dewa wesangano reWomen's Academy for Leadership. Tikubata nyaya yezvematambudziko ari kusangana nevanhukadzi, tichitarisa kuti nhasi izuva reInternational Women's Day. Ngatiendei kuna Stabile tinzwe zvizere. Nzvare Stabile Dewa, ndinomugamuchira muchongwa chedu. Makadii henyu sisi? Aiwa, isitirinani. Nzvare Stabile, nhasi izuva reInternational Women's Day, tiudzeiwo maondero enyu pamusoro pezuva iri.
Zuva reInternational Women's Day iro rinokomemoretwa musi wa8 March gore regore rakatikoshera isu semaZimbabweans, especially semadzimai nevanasikana, izuva rinouya kuti tizopemberera zvatiri kuita mumacommunity, zvatiri kuita muupenyu hwedu, zvatiri kuita kuburikidza nekusumudzira nyika semadzimai nekurespektwa kwemarights edu semadzimai. And zuva iri riri kuuya takatarisana nenguva yakaoma zvikuru munyika yedu yeZimbabwe, apo madzimai ari kusangana nematambudziko akawanda zvikuru. And inini ndakamirira organization yandoshanda yeWOP Truth Madzimai yakwana nguva yekuti timuke, tibatane, tishande pamwe chete kudimanda marights edu sezvinotaurwa muconstitution. Hatifanhi kurara nenzara, hatifanhi kutambudza, hatifanhi kupera kumashure. Ngatibatanei tiise government yedu to account pazvinhu zvavari kutadza nekuti zadzikisa semapromisiro avakambotiita munguva dzisaru.
Muzvare Dewa, tiri kunzwa kuti hanzi muzvikoro umo vechidiki vakawanda vari kusangana nedambudziko rekuti vane varayiridzi vanovaudza kuti tikaita zvepabonde ndokwanisawo kukupa magrids ekuti uendere mberi kuchikoro. Chinhu chikuru ichi chiri kusangana nevechidiki here ichi?
Izvozvo chaizvo. And zviri kuwanikwa pamalevels akasiyana, from high school, matertiary, macolleges, kumayunivhesities, uko kwekuti unongochiziva kuti kumba kwenyu kwamuri kubva vatoita zvekusanzurudza kuti school fees iwanikwe ukwanise kuenda kuyunivhesity. And you cannot afford to fail. Saka pamwe pacho unopedzisira wakumanipuletwa nemalecturers kana maticha zvechirume kuti ngativareitese ndikukwasise so that uende kumberi. Izvi zviri zvinhu zvisina kunaka, zviri criminal, zvinotyora mutemo. And tinokurudzira vasikana vari kusangana nematambudziko akadaro varipotewo kumaorganizations akaita sana WOP isusu, even kuenda kunana Musasa vachiripota maviolations akadai, even kunana Zinasu chaiko chaiko, kuti zvigadziridzwe. And varume vanoabusa sexual harassment vachirepa madzimai vashungwe nekuti hazvisi pamutemo.
Tichitarisa matambudziko aya mataura zvakawanda pamusoro pekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhukadzi munyika, inyaya inogadziriseka here, uyezve ndiani wacho anofanira kutora danho rekuigadzirisa?
Ini maonero angu, machallenges atiri kufesa izvozvi semadzimai ingori nyaya yelack of political will from maleaders edu, kusatongoda chaiko chaiko, because zvinhu zvingori simple kuti vanhu vangowana chikafu, vanhu vangowana mvura yakachena. Machallenges atiri kunyanyofesa ari kukonzereswa nenyaya dzecorruption. And zvinenge zvakangonaka kuti vakadzi tivaise pakona vanhu vari kutibira apa kuti vazadzikise maresponsibilities avo semaleaders. And zvinhu zvinogadzirika easily mamwe, dzimwe nyika dziri kuzvitawana, kunana South Africa, kunana Rwanda, munomatika kunana Botswana, hakuzoita zvekuti munhu anongodya 1 meal pazuva makuseni kusvikira masikati pamozongodya manheru pamukana, kuti anodya manheru masikati nemakuseni osvikira nenzara. Zvemuno muzvazonyanya up to us madzimai kuti tibatane tidimande marights edu. Aino zvakaoma tikada kupinda mugwagwa tichivatisira vanhu vakadzi vanorohwa, vamwe vachirepwa, vamwe vachisungwa, but yatokwana nguva yekutonyatsoshinga tichitsvaga dzimwe nzira dziri pamutemo dzekuratidzira kuti hatisi kufara.
Aiwa, tinotenda muzvare Stabile Dewa nekupinda muchirongwa. Kwamuri ndoti happy happy International Women's Day. MuZimbabwe, tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tiri kusangana zvekare nemusi wechipiri pachirongwa The Connection papeji redu reFacebook paVOA Shona. Chirongwa chinotanga na8 tichizopera na9 PM. Tichange tichienda mberi tichibata nyaya yezvekukosha kwezuva reInternational Women's Day. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei message paWhatsApp panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Munokwanisa zvekare kundibata paTwitter nepaInstagram @BigMy3BigMyke3, ndiyo username yangu. Nguva yangu ndiyo yadyanana. Muri Zimbabwe, tosangana nemusi wechipiri anokoneka nemufaro. Ndini wenyu Mike Hove. Ana mama vanhukadzi, happy happy International Women's Day. Bye bye.